Vachitaura nerimwe bepa nhau repadande mutande, mumwe mushandi mukuru kumuzinda weAmerica muZimbabwe, vaThomas Hastings, vakaramba mashoko ekuti America inoda kubvisa hurumende yeZANU-PF, vachiti chinongodiwa neAmerica chete runyararo muZimbabwe, utongi hwejekerere, pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzeveruzhinji. VaHastings vakati kushayikwa kweutongi hwejekerere nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kunopa kuti America ishushikane zvikuru nezviri kuitika muZimbabwe.
We want Zimbabwe to be a country that is peaceful, democratic, healthy, and prosperous. And we want the government of Zimbabwe to look after the needs of its people and to contribute to regional stability. And I think those are the same things that really any Zimbabwean probably wants for his or her country. You mentioned accusations of regime change. The U.S. government does not have a policy of regime change in Zimbabwe. We have normal diplomatic relations with the government of Zimbabwe. We recognize President Emmerson Mnangagwa is the president of Zimbabwe. And we have a U.S. ambassador accredited to Harare, just as the government of Zimbabwe has an ambassador accredited to Washington. Now, with all that said, we do have very serious concerns about the democratic governance and human rights situations in this country. And growing out of those concerns, we have some very strong policies in place.
Tinoda kuti Zimbabwe ive nyika ine runyararo, ine rutongo rwejekerere, ine utano uye yakabudirira. Tinoda kuti hurumende yeZimbabwe izadzise zvishuviro zvezvizvarwa zvayo uye kuti iite kuti mudunhu rino muve nekugadzikana. Ndofunga izvi ndo zvinoshuvirwawo nevana veZimbabwe. Hurumende yeUS haina chirongwa chekuchinja hurumende munyika yeZimbabwe. Tine ukama hwekudyidzana senyika. Tinogamuchira vaMnangagwa semutungamiri weZimbabwe. Tine mumiriri weAmerica anobvumirwa kushandira muZimbabwe zviri pamutemo sezvakangoitawo Zimbabwe nemumiriri wayo kuWashington. Asi tinoshungurudzika zvakanyanya neutongo huri muno nemamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu zvinovavo zvakatisunda kuti tiise zvisungo zvakasimba.
VaHastings vakatiwo zvirango zviripo zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemadzisawira avo pamwe nemakambani avanodyidzana navo. VaHastings vakatiwo vose vakatemerwa zvirango avo vanoziva zvavanofanirwa kuita kuitira kuti ukama huripo pakati peZimbabwe neAmerica husimbaradzwe. Vamwe mubato riri kutonga reZANU-PF vanogaropomera America mhosva yekuda kubvisa hurumende yavo nechisimba, vachitiwo inobatsira mapata anopikisa mukuedza kuzadzikisa izvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa minduro kuhurumende pamashoko avaHastings sezvo patafonera bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika tanzi titumire mibvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vapokana nezvakataurwa navaHastings vachiti munyika mune utongi hwejekerere uye hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kushanda kusimudzira mararamiro everuzhinji.
Mune utongi hwejekere nokuti iye zvino tina mapolitical parties ari represented muparliament. Vanhu ivavo vakavhotera political party yavanoda. Saka ukaona munhu anoti hauna utongi hwejekere hamene kuti anoreva kuti kudini. Dei tisina mapolitical parties. Dei tine one party state. Saka muno muZimbabwe hamuna one party state.
Asi vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reYouth Platform for Development vaOwen Liwayo vanoti Zimbabwe haina utongi hwejekerere, vachipa muenzaniso wekusapatsanurika kwemasimba mapazi akasiyana-siyana ehurumende pamwe nekusashanda zvakaenzana kwemutemo.
Nekuti ungada kuti asa kupatsanurwa kwemasimba hakuna muZimbabwe. Mukada kuti asamuona kuti vezvematare ekutongwa kwemhosva vakabatwa neveivandirotivo veexecutive. Mukada kuti asazve kuparamende kwacho kunenge kwakabatwazve. Saka hakuna kuti kwakapatsanuka masimba ekuti separation of powers inotaurwa iyaya. Uyezve hakuna chinonzi rule of law kana kutonga kwemutemo. Muno muZimbabwe kune kutonga kwemunhu kune kutonga kwevanhu, kune kutonga kwebato, hakuna kutonga kwemutemo. Saka demokrasi harisati tasvikapo, nekuti zvese zvinotarisa kunge zvichinzi zonzi demokrasi harisati tazvikwanisa muno munyika.
Vadliwayo vatiwo vanhu vakakurudzirwa kuti vachinje matongero avari kuita hazvina kufanana nekuti vari kuda kubviswa. Vanotiwo hurumende inofanirwa kushanda zvakasimba zvikuru mukugadzirisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvinoita kuti munyika musave neutongi hwejekerere. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalitions vaMavelas Kumalo vanoti vanowirirana navaHastings kuti muZimbabwe hamuna utongi hwejekerere. Vanotiwo zvirango zveupfumi hazvina kungoiswa pavanhu ava nemadzisawira avo, asi kuti zvakaiswa mushure mekunge vana veZimbabwe varatidza kunyunyuta pamusoro pezviri kuitika munyika. Vakumalo vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti iite sarudzo dzakajeka pamwe nekuremekedza kodzero dzemunhu wese, vachiti zvinobatsira kuti Zimbabwe ityidzana nedzimwe nyika zvakanaka.
Kurudzira seCrisis in Zimbabwe Coalition kuhurumende yedu, zvikuru sei bato riri kutonga reZANU PF, kuti ngatiitei zvinhu zvinoita kuti tifambire mberi senyika. Nyaya yecorruption yogadziriswa, nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu yogadziriswa, izvozvi izvi tava kutogadzirira sarudzo dzinotevera dzegore ra2023. Tinokurudzirawo zvakare bato riri kutonga reZANU PF nemamwe mainstitutions vakaita sana ZEC vane chekuita munyaya dzesarudzo kuti vange vachiitawo sarudzo dzichatevera idzi mugwara rinofadza nerinopindirana nemastandards aripo eSADC neAfrican Union nemainternational standards emaelections, kuitira kuti tinge tichizowana ruremekedzo nekudyidzana zvakanaka nedzimwe nyika dzapasi rose.
Kunyange hazvo vakawanda muZANU PF vachiti America yakatemera Zimbabwe zvirango senzira yekuda kubvisa hurumende, zvirango zvakatemerwa vanhu vanosvika makumi masere nevashanu chete, uye makambani anotyidzana nevanhu vanosvika makumi mashanu nemana. Akapedzisira kuiswa pazvirango neAmerica ndimuzvina bhizimusi vakuda tagwirei avo vanotyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe, uye vari munhu ari pedyo zvakanyanya navamunangagwa. Mumwe akapedzisira kuiswa pazvirango izvi igurukota revasori vaOwen Ncube. America inoti hainganzi inoda kukonzeresa urombo munyika, iyo ichibatsira Zimbabwe kupedza urombo munyika pamwe nekutsigira zvirongwa zveutano zvakanangana nekurwisa zvirwere zvakasiyana-siyana. America inoti kubva muna 1980 kusvika pari zvino yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu nemazana mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica. America inotiwo ndiyo nyika inobatsira zvakanyanyisa Zimbabwe munyaya dzezveutano, dzidzo, kurima, kupedza urombo pamwe nekurwisa denda reHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.